Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 14, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyange hazvo bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rapiwa mutongo nedare reHigh Court wekuti nhengo dzaro dzingomira kudzingwa mudare reParamende, nhasi nhengo dzimwe dzadzingwa zvakare mudare iri. Muri yavatapfuma nei masaya nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa kumabhuku nemusi wemugovera uno anofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzezanu PF yadzivisa kuti mutumbi wakawanikwa nemusi wesvondo kuCleveland ndewavo. Zimbabwe Warriors yoita gadziriro yemutambo wayo wekutanga weGroup C 2026 FIFA World Cup Qualifiers neRwanda mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rapiwa mutongo nedare reHigh Court wekuti nhengo dzaro dzimbomira kudzingwa mumatare eNational Assembly neSenate. Nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu, dzimwe nhengo gumi nesere dzebato iri dzadzingwa zvakare nhasi muParamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kudare reSenate, nhengo shanu dzeCCC dzadzingwa dzinosanganisira vaJameson Timber, vaWebster Maondera namai Vongai Tome, vose vari nhengo dzeSenate muHarare. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vadzinga nhengo gumi nenhatu vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri. Asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu, vese vadzingwa vachadzoswa kudare.
Minduro yangu kuna vamolo kele kana nikanguwa na mtongo wapiwa ni dare ndicha uverenga uye kana uchimisa kutzingwa pevanu ava ndicha uverenga uye tutsosa la kutzingwa ava.
Vangavari mukokeri wenengo ze CCC mu National Assembly va Amos Chibaya vabvuma ku Studio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa.
Pane mazita averengwa na speaker ikuru kola ma members e CCC asirigani mberi chiti nasi tatiri ku court ne application interdict yokumisa speaker kuti vasarikola ma MPs kauti nhengo dzeParliament dzeCCC chikonzeri chekuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosva yekuona kuti atakakukwidza kuti anonzi chavangu kuCCC hatidi hatimuzivi. Saka interdict angari kuti iyo vanofanira kumisa speaker Senate ipresident kuti muchazoita marecalls kana nyapera kupi kudare record.
CCC yakaenda kumatare ichiti vachavangwa haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu. Vachibaya vati vamudhenda vati kana vazowana mutongo uyu kubva kudare vachazoverenga zvakare mudare, asi vachiti kudzingwa kuri kuitwa vanhu veCCC hakuna maturo ose.
Zvokubudisa mudare National Assembly zvagara hazvina kana maturo, hazvina musoro nechikonzero chiri pachito chachingotaura kuti inini pandakamira panapa ndini opposition leader of parliament weCCC in the National Assembly.
kudzira kuti kana pane any communication from my party inofanira kuya through me nyaya dzemari calls takatara kudhara kuti anodzi chavamwe haasi munhu weTPC na izvozvo haana simba rokurukola nengo dzebato reTPC saka zvinonga tambira zvisina kana maturo.
Vamwe vadzingwa muNational Assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato reTPC vaGift Ostalosi Ziva, vaAdmo Chievero vekuChegutu West, vaSteven Chatiza vekuGoromonzi West navaOliver Mutasa vekuZvimba West. Hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vakalipani Pogen sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha dzavo. Izvo zvapa kuti Studio 7 isaziva kana vachavangu vachapikisa mutongo wedare reHigh Court iro ramisa kudzingwa kwenhengo dzeTPC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muri yavatapfuma nei masaya nengo ye Citizens Coalition for Change yakapambwa kumabvuku nemusi wemugovera nuari kufungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzezano PF yazivisa kuti mutumbi wakawanikwa nemusi wesvondo kuCleveland ndewavo mushure mekuratidzwa mutumbi uyu kuchipatara chepari renyatwa nhasi mangwanani. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wavamasaya amai Maria Zhuwao vati vaona mutumbi wemurume wavo nhasi mangwanani mushure mokunge mwana wavo akatadza kucherechedza mutumbi uyu nekuti wainge wakapiswa uye kuzvimba.
Utaona bhodhi vanga vakakuita semunhu uye apiswa nemoto vanga vakazvimba pakachekwa chekwa miri makumbo avandikangoti vangozvimba pese miri wese zvausoro vakazvimba zvakare mwana pakaenda nezuva haana kukwanisa kuvaziva.
Mumashoko avo kuvatorere nhau mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati hama dzavamasaya dzaona kuti mutumbi wange uri kuchipatara ndewavo. Vanyati vati mapurisa ari kuferefeta nyaya yekushaya kwavamasaya uye vachakamirira zvichabuda mutsvakurudzo yekuti vakapa sei kana kuti post mortem iyo iri kutarisirwa kuitwa mangwana. Zvichakadai vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reTPC vaGift Ostalosi Ziva vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhu vachiri kupambwa nekuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vati vaendesa gwaro renyunyuto kumukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuti nyaya dzekupambwa nekuurawa kwevanhu dziongororwe.
Tanyorera mukuru wemapurisa kuti vanzwisise kuti nyaya iyi inofanira kutariswa. Mavictims ari kuramba achiwedzerwa asi mapepetrator ari kufamba scot free.
Vaenderera mberi vachitiwo vanyorera magwaro enyunyuto kuparamende Commission inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe nemasangano akaita seSADC neAfrican Union vati nyaya dzekupambwa kupondwa nekushungurudzwa kwevanhu dziri kuenderera mberi nekuti nyika haina kuita sarudzo dzakachena uye vanhu vari kurangwa kuti vakaramba bato rezano PF musarudzo dzakaitwa muna Nyamabhubhu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzano PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato iri vafarai marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi umwe vechidiki mbogaro vechidiki vezano PF vataura ikandishaya vanoti zano PF aiye ine zviri kuitika muTPC vachiti bato ravo riri kutsvaga risugiro kuti rikunde musarudzo.
Zano PF kukambena kukwikwidza kuti ikunde musarudzo.
Muzinda weAmerica sangano reAmnesty International pamwe nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaburitsa magwaro ekushoropodza chiitiko ichi vachikurudzira hurumende kuti iferefete kukwira kwenyaya dzekupambwa kushungurudzwa nekupondwa kwevanhu vanoita zvematongerwo enyika nhengo dzeparamende vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa hurumende. Vamasaya vakapambwa pamwe chete navaJeffrey Carlos avo vakazowanikwa kupurazi rechabwino vakakuvadzwa zvakaipisisa. Kupambwa kwevaviri aya kunotevera kupambwa nekurohwa zvakaipisisa kwedzimwe nhengo dzeTPC dzinosanganisira vaombera ishe nhende vaJames Chidakwa pamwe nenhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore kubvira muna Gunyana kusvika pari zvino. Nyika iri kudzokera musarudzo dzemabyelection muna zvita mushure mekunge nhengo dzeTPC dzeparamende nemakanzura dzadzingwa mushure metsamba dzakanyorwa na vasengezo chavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri asi bato iri chitiva chavangu haisi nhengo ye3C. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi ichipinda mwedzi wechipiri panguva yomutungamiri weIndonesia vaJoko Widodo vapa chikumbiro kune mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti vataure nemutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti vaone zvavangaite kuti upenyu hwevanhu zvavo vasinei nehondo vari muGaza huchengetedzwe. VaWidodo vataura izvi vari kumuzinda weWhite House muAmerica. VaWidodo vari kushanya muAmerica uye nyika yavo ndiyo ine vatendi vechiMuslim wakawanda. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vemuPalestine vadarika zviuru 11 kana kuti 11,000. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vave kudarika 1,400 kana kuti chiuru nemazana mana. Parizvino pane nhapwa dzekuIsrael dzakatapwa neHamas idzo dzinonzi dzinofanirwa kudzoswa kuti hondo iyi ipere. Muongorori wenhau dzeupfumi hwenyika vamasimba kuchera vanoshanda vakazvimirira vanoti vanotsigira chikumbiro chaturwa navaWidodo vekuIndonesia kuna vaBiden sezvo America iri imwe yenyika dziri kutsigira Israel inogona kutaura nenyika iyi kuti imise hondo pave nerunyararo. MuWashington DC nhasi mune kuratidzira kuri kuitwa nevari kutsigira Israel muhondo iyi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhilas Musanganya uye weStudio 7 navakuchera.
Ndingati inini vandinoona vanokwanisa chete kupindira vachiteererwa kunyanya neIsrael ndive kuAmerica. Ndivo vanokwanisa kupindira nekumisa Israel zvimwe pada tevamwe vatungamiriri vekuEurope asi kunyanya vatungamiriri vekuAmerica vaBiden. Nekuti takuona kuti parezvino chero vana kuzvipatara vakushayika nekuda kwehondo iyoyo.
Tichitarisa zviri kuitika muhondo iyi kuti iri kuramba ichienderera mberi, tinoona zvichikanganisa here upfumi hwenyika dzakadai seZimbabwe dzinogona kunge dzichidyidzana nedzimwe nyika dziri muMiddle East?
Upfumi hwenyika yeZimbabwe parezvino hausati hwanyanya kupiringishwa kana kufivhingwa nehondo iyi. Asi tinozviziva kuti kunyika dziri kuMiddle East ikokoko ndiko kunobva mafuta epeturu nedizi. Saka hondo iyi ikatanga kutekeshera tinozwawo dzimwe nyika dzaakuvhundutsira kuti kana Israel ikasamira hondo dzimwe nyika dzinenge dzaakudawo kupindira. Zvinozoita kuti mitengo yepeturu nedizire zvinge zvichikwira zvinozokonzera kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe hunge huchikanganisika.
Tinoona kuti dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vanovawo nedivi ravakarerekera sezvinoita America kuti yakarerekera kuti iwanikwe iyo ichitsigira Israel. Munoona izvi zvakamira sei?
Chimwewo chatinofanira kunzwisisa ndechekuti nyika dziri muno muAfrica dzinosimbatsaisa kana kuti kudzwa zvichemo zvePalestine vachichemawo vari kudivi rePalestine. Asi havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita kuyananisa vanhu veHamas neIsrael panguva dzinedzi, zvikuru sei Israel ichiri yakatsamwa kuti pane nhapwa dzinosvika mazana maviri dzichiri dzakabatwa.
Muongorori wenhau dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura naMavhilas Musanganya weStudio 7 vari muHarare. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora pamwe nameya weHarare vaIan Makone vebato reTriple C nhasi vashanyira musha wekuwadzana muHarare uyo unonzi wabatwa nechirwere chekorera zvakasimba. Kuwadzana inonzi ndiyo yatove pamberi munyaya dzenzvimbo dzakabatwa nechirwere chekorera apo vanhu vasere vachinzi vakafa nechirwere ichi paine vamwe vatsva 30 vanofungidzirwa kunzi vabatwa nacho. Zimbabwe inonzi yave nevanhu zviuru zvinomwe zvabatwa nechirwere ichi kubva pachatanga muna kukadzi. Nyanzvi dzezveutano munyika dzinoti kune vanhurume vechidiki vakawanda vasiri kuenda kunotsvaga rubatsiro kumakirinika nekuzvipatara zviri kukonzeresa kuti zvirwere zvavanenge vachirwara nazvo zvikombe uye zvigogona kusvika pakuvauraya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange gore negore mwedzi wambudzi wakatarwa kuti ndewe kucherechedza kukosha kwehutano hwevanhurume kana kuti Men's Health Month, vanhurume vakawanda vanonzi vanoti kuzvipatara kwakaberekerwa ingwe, ndiko saka vasingadi kuendako kunyange vari panhovo yorufu. Murume wechidiki wemuHarare vaVincent Kashiri vanoti varume vezera ravo vemazuva ano vave kukoshesa zvemafaro bedzi vachitadza kukoshesa hutano hwavo.
Dzinongwa tinoshaya hanya nazvo. Kuda kutarisa vanhu vezera redu takufunga zvinodhaka. Saka munhu ukataka wangoshongofunga kuti handitori right. Apa unenge wakaushitorwara. But zvakanaka kuti munhu ugara wakasika kuenda nekuti ukasika kuziva status yako chinhu chakakosha.
Mumwewo wechidiki vaMacleo Mapfumo vanoti zvizhinji zvinoita kuti vanhurume vechidiki vasade kuenda kuzvipatara kunyangwe vachirwara.
Masikiri hatikangoitwa, varume tinongoona kunge tiri pamusoro pezvinhu zvese. Hatina chinhu chinotidonhedza pasi, hatina chinhu chinotivhundusa. Saka ukaona wakuzosvika pasituation yekunzi waenda kuchipatara, then wozototarisawo futi nyaya yesituation yemararamiro atinoita kuti mari chaiyo kuenda kuchipatara hapana. Saka varume nguva yekuenda kuchipatara chaiyo handione iripo, handione pane reason.
Musikana Vazera wemuHarare, Muzvare Besta Chandata, vanoti varume vakawanda vanovhunduka chati kwatara kana vakanzi vaende kuchipatara nekuti vanenge vaine katurikwa.
Varume vazhinji vanofunga kuti vakaenda kuzvipatara kwakutonotestwa utachiona. Saka ivo nemabasa vanobata vanenge vachiedza kuvanziridza zvakasiyana siyana zvatisingazivi. Ndosaka vasingade kuona suo remuzi wechipatara. Anotoshingirira kuti zvedaindirwaro zvangu ndiri pamba. Nyangwa akafa hatori nakana hanya neupenyu hwake nekuti anenge ane zvaari kuda kuedza kuvanza.
Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano revechidiki munyaya dzezveutano reStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team asina kuda kudomwa nezita anoti tsika nemagariro edu muZimbabwe zvinokonzeresawo kuti varume nevakomana vasaenda kunotsvaka rubatsiro kumakirinika nemuzvipatara.
Mumwe ndiye anotaura iye kuti kufa kwemurume kubudaura. Uyezve vanakomana vechidiki vanotya kusoropodzwa kutasirwa pasi munharaunda umo mavanogara nekuda kwezvavanotarisirwa kuti hunzi murume kuenda kuchipatara unenge wadzikisira tsika dzevarume uye unenge usina kuta murume pavarume.
Asi chiremba wechidiki Dr. Meshack Ruwende vanoti kunonoka kutsvaga rubatsiro muzvipatara kune njodzi yakakura chose.
Njodzi yazvo iri pakuti pazuva rimwe nerimwe ratinenge tichirengera kuenda kuchipatara chirwere chiri kukura zvinorovawo kuti kurapwa kwacho chinenge chiita chichikonesa chichinesa nekuti chiri kuramba chichingodzika chingobhidzika chikura zvinorova kuti chichanesa kurapa chatora nguva yakareba kurapa uye zvichada mari yakawanda yekuti chirape chirwere ichocho. Zvimwe zvirwere kana zvikatikanyanya kuzviverengera zvikanyanya kugarisa hazvitozorapiki zvachose.
Mukuru wesangano rine kirinika inobatsira kurapa varume vane zvirwere zvakasiyana siyana Remens Health Clinic Zimbabwe vaBen Ncube vanokurudzira vakomana nevarume kutsvaga rubatsiro nguva ichipo kwete kuzoyeuka bako vanaiwa.
Tinokurudzira vabereki kuti vange varipo pakubatsiridza vanakomana vavo kana vachinge vasiri kunzwa mushe uye nenzira dzekuti vakwanise kuenda kuchipatara. Isusu zvekare tinoona nepatinokwanisa kuti tinge tichiparubatsiro nemaprizes akaderera kuitira kuti vese vanakomana vakwanise kuwana rubatsiro parunenge ruchidiwa.
Dzimwe unyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti hurumende yakabatana nemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuwana dzimwe nzira dzinofarirwa nevechidiki dzinovakwezva kuti vanzwe chidokwa dokwa chekunotariswa naana chiremba nguva nenguva. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo varume vakawanda kwazvo kunyanya vemunyika dzemuAfrica havadi kuenda kunobatsirwa kuzvipatara nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kuda kuzviti tiri varume isu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevezvitoro vari kutambira nemufaro mukuru danho rakatorwa nehurumende svondo rapera rekubvumidza kupinzwa munyika kubva kunze kwesemende nefotereza kunyange hazvo dzimwe nyanzvi idzi dziri kukurudzira hurumende kuti igadzirise chakambokonzera kuti zvinhu izvi zvishomeke munyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti iri danho rakanaka zvikuru pachitariswa kuti vanogadzira zvinhu izvi munyika vari kukundikana kugutsa misika.
Saka liberalization inoita kuti supply improve, zvobatsira vari kuvaka, zvobatsira varimi. Uye zvakatakatarisa chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area chekucreata a continental free trade area, chiri kukurudzira nyika kuti dzinge dzichiita allow for trade, maimportation ezvinhu sipekana zviri kubva kune dzimwe nyika muAfrica. Lakini zvinhu zviri kukurudzirwa zvakanyanya takatarisa muAfrican Continental Free Trade Area.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti sevezvitoro vanotambira danho rehurumende iri nemaoko maviri.
Hatidi kuti isisu kana tichinge taumba makambani anenge achitarisirwa kuti anga achipa zvikwanisiro kuvarimi nevavaki agozoregera kuita chitsidzo chavanenge vakapikira kubva pavanovamba makambani. Saka naizvozvo isisu seConfederation of Zimbabwe Retailers takasangana neMinistry of Industry and Commerce tikapawo pfungwa dzedu maringe nekushomeka kuri kuita fortreza nesimende uye nekudhura kwayo. Mukatarisa bhegi rimwe chete resimende 50 kg riri kutengeswa $20. Danho rinova riri kuomera vari kuvaka nevari kuedza kunge vachivandudzira mabhizimusi avo muzvivakwa, asi vasina mhosva maringe nezvinenge zvichiitika munharaunda yeikonomi.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mutambasere vanoti kunyange hazvo riri danho rakanaka rakaitwa nehurumende rekubvumidza kupinzwa kwezvinhu izvi munyika, hazvipedzi dambudziko, nekudaro panofanirwa kutorwa matanho akakodzera.
Asi tinofanira kupa nzwisiso kuti sei nyika yange yasvika pachinhau ichi chekuti vanhu havachakwanisi kuwana semendi yaakudhurisa kana kuti haichawaniki zvimwe chete nefertilizer munyika yedu yeZimbabwe. Izvi zvinenge zvichikonzerwa nenyaya yekuti muZimbabwe hamuna mvura, hamuna magetsi, uye maraw materials ekugadzirisa zvinhu izvi anenge achida kuti atsvakwe kubva kune dzimwe nyika, zvichiratidza kuti panenge pachitodiwa kuti vanhu ivo vari kugadzira fertilizer nevari kugadzira semendi vange vachiwana maUS dollar. Kusvikira zvinhu izvi zvagadzirisika, ticharamba tiri nyika inenge ichiita sei ichitarisira kuti tinonotenga semendi nefertilizer kune dzimwe nyika.
Mushure mekunge munyika maita dambudziko rekushomeka kwesemende nefotereza, hurumende yakabvumidza makambani pamwe nevanhuwo zvavo vane mari dzavo kuti vapinze zvigadzirwa izvi munyika. Tsaga rimwe chete resimende raimbotengeswa $10 kusvika $13 ekuAmerica rakanga rava kutengeswa $10 ari pakati pe10 kusvika $25. Asi kubva zvatanga kupinda zvigadzirwa izvi munyika, zvinonzi mitengo yazvo yakatanga zvakare kuderera. Munhau dzemitambo, vanoita zvekufembera zvibodzwa zvemitambo yekubhejesa pamwe nekupima udzamu hwezvikwata avanodaidzwa nechirungu kunzi bookmakers vanoti semaonero avo Zimbabwe iri kurohwa neRwanda mumutambo wavo wekutanga we-2026 FIFA World Cup Qualifiers Group C uyo uriko mangwana masikati kwakare kuRwanda. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Rwanda neZimbabwe dziri kusangana muHuye Stadium muguta reButare muRwanda mangwana nenguva dza3 masikati. Vanoita zvekubhejesa ava vari kuti Rwanda eri pamberi pamutambo uyu vachiisira vanoita zvekubheja mitambo mari inoita iyo dhora rimwe chete rekuAmerica padhora rega rega rinenge raiswa neavo vanoti Rwanda inokunda. Asi vanoti Zimbabwe haina mukana wakanyanya, vari kuti ivo vanoda kukanda mari dzavo pachikwata ichi vanowana mari inoita iyo madhora mana emari yekuAmerica kana chikakunda. Chero pamadande mutande vari kutevera mitambo uyu vari kupa zvibodzwa zvakasiyana siyana Vakawanda vachiti Zimbabwe inorowa 1-0, vamweo vachiti 2-1. Kunyange hazo kune vashoma vari kuti zvikwata izvi chaita mangange 1-1. Mukopimwa kwezvikwata mumitambo yekubhejesa, chikwata chinoisirwa mari shoma ndicho chinenge chaonekwa kuti chine mukana wakasimba wekukunda. Chinenge chichionekwa sechisina kusimba ndicho chinoisirwa mari yakawanda. Kazhinji kacho kana chakanga chichinzi hachina udzamu chinogona kudirirwa mazimari kune vanenge vachiti chinokunda. Asi mune dzimwe nguva maonero avo anozobuda akarasika. Asi vaimbove manager weMaurias vaWellington Mpandare havasi kubvumirana nemafungiro evakawanda vachiti ivo Zimbabwe haina chekutya paRwanda apa sezvo vakamboikunda.
Buraro Afrika rachinja, asi hapana timu isingachikike. Ukatarisa kuti Rwanda itimu yatakapedzisa kutamba nayo pavane makore Ramani Kumba ari kochi, tikaikunda zvakare. Saka handisi kuona chakanyanya kuoma.
Nemutevedzeri wemurayiridzi weDynamos Lloyd Tsigole anotiwo kunyange hazvo Zimbabwe isina kuita gadziriro yakanaka, nemukambawo neRwanda hamuna kunyatsoti twasa.
Iwo Rwanda iyi yaitodambudziko marekuti murayiridzi wacho uyu ari kunzi aane masvondo maviri ave nechikwata ichi haatonyatsochiziviwo.
MaWarriors anofarira kukunda mumutambo wekutanga uyu kuti asi muziri werwendo rwavo rwe2026 FIFA World Cup zvine mutsindo. Mutambo weZimbabwe unotevera uri kune Nigeria nemusi wesvondo asi muhuye stadium nekare, nekuti Zimbabwe haina nhandare yekushandisa semusha wayo. Zvichakadaro, vari kuronga mutambo wekugumisira waCharles Manyuchi weGrand Finale muHarare vazivisa kuti mutambo uyu uchaperekedzwa nemagitare emuimbi seColors musi wa25 Mbudzi. SeColors anoti musi uyu achambosiya zvedziyo dzerudo obatana neidzo dzehondo dzinoenderana naManyuchi nezvaakaita mumutambo wetsiva.
Ana SeColors akawanda, but uku kunomusina SeColors mumweyaimba nezvinhuzelavhulavhuneudavarozvengeeshimba zehondo chaiya.
Mose uyu Manyuchi ari kurwana Jimmy Mambunji wekuDemocratic Republic of Congo mumutambo weuremu weSuper Middleweight. Manyuchi anoti haasi kutya Mambunji, asi kuti mushanyi uyu ndiye anofarira kuvhunduka kusangana neshasha.
Asina kupawa ndini pamutambo iwo, saka zvandokuvimbisai muno munotozviziva kuti shumba iri pamba payo nevana vayo inenge ine ukasha wakadii.
Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa nakuda Chiwandere uyo aivewo neResi River zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheLive Talk The Connection na 8pm manheru anhasi tiri kutarisa nezvekupambwa pamwe nekupondwa kwenhengo yebato reCCC pamwe nekuenderera mberi kwekudzingwa kwenhengo dzebato iri muparamende kunyange hazvo dare High Court razvimisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kunyange hazvo bato rinopikisa reCCC rapiwa mutongo nedare reHigh Court wekuti nhengo dzaro dzimbomira kudzingwa mumatare eparamende, nhengo idzi dzaramba dzichidzingwa zvakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda bakufi o enjebele.